Vashitaura mushure mumusangano uyo sachigaro wekomiti iyi zvakare vachimirira Shurugwe South vaEdmund Mukaratigwa vati komiti yavo iri kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu uye inoda kuziva kuti chii chiri kukonzera izvi. Vatiwo vanoda kuona kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. VaMukaratigwa vati dambudziko remashurugwe rave kukanganisa mabasa ekucherwa kwegoridhe izvo zvave kuvhiringa upfumi hwenyika.
Tiri kuona kuti zvikarekwa zvichiramba zvichienderera zvichakonzera kuti zvicherwa zvedu zvinobuda basa racho ridzikire, zvinobuda zvoita zvishoma, zvoreva kuti izvo mari yayekunzi yatiri kutsvaka inoita shoma. Zvakare zvinogona kutikanganisira kwatinotengesera zvicherwa. Saka dambudziko iri toda kurigadzira nguva ichipo, uye tisati tamboenda kure kwose. Dambudziko iri riri kukanganisa, riri kushungurudza madzimai nevana vadiki, vanga vasikana vakomana kana varume vakuru chaizvo, richikanganisa vaya vanoda kuriritira mhuri dzavo kuti vaite basa ravo vakasununguka.
VaMukaratigwa vaendera mberi vachiti havangaregi dambudziko iri richienderera mberi, nekudaro ongororo yavo ichasanganisira vese vane chekuita nenyaya iyi vakaita semapurisa nebasi rinoona nezvezvicherwa.
Saka tati tichange kuongorora nyaya iyoyo tichisanganisira nokudaidza mapazi akasiyana siyana anosanganisira vanoremekedzwa minista vemainzi, koita vanoremekedzwa minista vehome affairs, vanoremekedzwa minista vejustice nemukuru wemapurisa, mukuru wenational prosecution authority vachuchusi nekunyangwe vakuru vezvenhau kana vanopepeta, nokuti ndivo vanobatsirawo kushambadza nokudzoredzera vanhu kutaura zvinonetsa pakati pevanhu kuti vanhu vakasire kuzviwana.
Vati komiti yavo ichaita ongororo iyi nekomiti inoona nezvekudzivirirwa nemukati menyika, uye separamende vanoda kudzika mitemo inoita kuti vanhu vaite basa ravo vakasununguka. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nekomiti ranonoka sezvo vanhu vachida zvinhu zvinopedza kutambura kwavo nechimbi chimbi. Vatiwo vanoshushikana kuti ongororo dzakadai dzinoramba dzichiitwa asi ivo vanhu neparamende vachiziva zvinoda kuitwa. Vakuchera vati paramende haina simba rekusandura kana kugadzirisa zvinhu.
Dambudziko ratinaro nderekuti kane ngasirike kutanga kuti komiti inge ichitenderera ichiita tsvakurudzo ichiita ongororo, asi chinozobuda chaicho chaicho kusara kweripoti ratinowana rozongounganidza uharo huru hapana. Saka dzinoita seshumba dzinenge dzisinawo hadzo mazino, dzinenge dzichingozvovawo apo neapo kubudikidza nezvavaroda kuita zvokutenderera, asi chatinozoona chinoitika chaizvo chaizvo kuti vateererwe neexecutive hapana.
Komiti yeparamende iyi yaita musangano wayo mushure mekunge imwe nhengo yeparamende vadexta nduna vanomirira ZANU PF muchegutu west vamiswa mudare nezuro nevamwe vavo vanosanganisira mumwe mukuru wemapurisa vachipomerwa mhosva yekuchera goridhe zviri kunze kwemutemo pane imwe nzvimbo kuchegutu. Vanduna sachigaro wechidiki muzano PF kumashonaland west vavengai Musengi pamwe nemukuru wemapurisa muchegutu Superintendent Wanda Chisikwa nevamwe vakamiswa pamberi pedare muchegutu nezuro vachipomerwa mhosva yekuchera goridhe zvisina mvumo. Vanduna navachisikwa vachadzoka dare musi wa21 mwedzi uno, uye vamwe vavo vachadzoka kudare musi wa24 ndira. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr Pesa Rwanya vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru muzano PF nenyaya dzegoridhe idanho rakanaka chose.
So nyaya yehuoni inyaya yehombe yekuti zvaiitwa ugo kuchegutu vamunangabva vanofanira kuurudza demo hombe chaizvo chaizvo
pana anoita zvekurapsini, nokuti zvaitwa izvi zvaiva kuna vanzinandi MP, kune maministers ari korapt, kune vakuru maparastatals mastage panels vamunangagwa gore rino re2020 kana vachida kuti zvinhu zvavo zvinake, ikonomi yedu inake, tiite mabhizinesi munyika mite mistabhiriti, vanofanira kuona kuti munhu wedu wakaora achajamba zvidzidzo zvambodzikwa pasi rino.
Dr Rwanya vati nyaya dzekuurawa kwevanhu nemabhemba munzvimbo dzinocherwa goridhe dzinokwanisa kupedzwa chete nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Savamugata vafanzi vamunangagwa vanofanira kuona kuti panyaya yesecurity yelaw and order hatifani kuwana vanhu For instance, Pano and the name of the Tema Mpuriza. Kutema Mpuriza. Kutora Tema Kutema Mpuriza. Mpuriza and Panamaya, he did his alloy to Dominica. What do they mean? One of them, I just jump at Yavuti, Mount Panama Puza and Alita Cash, Mount Panama Bala Medalita. So, what do you look at? There is a law that is necessary in a much room. Never know about the paper.
Kusvika parizvino pane vanhu vakawanda vaurayiwa kana kukuvadzwa pamwe nekubirwa goridhe ravo munzvimbo zhinji munyika kusanganisira Mvuma, Chegutu, Kadoma, Shurugwi, Kwekwe neJumbo Mine kumaZowe. Mapurisa akatosunga vanhu vakawanda nenyaya iyi uye ari kukurudzira vanhu kuti vasiyane nenyaya dzemhirizhonga munzvimbo dzinocherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.